chokutanga ndechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa maboard note anenge ari pere kana kuti taakudzokera ku2009 kushandisa maus dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kwebond note neus dollar ndo zvatakanyatsokutarisira izvozvo izvi
chamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii
isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti bhondi ngaribviswe togona ngenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nokuti yagara iri mumabhondi asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti us dollar rine udzamu kudarika bhondi yoita yatingati muchirungu floating market rate kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti mabhondi anotengwa nemahisa mangani ndo zvatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi
chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii
mashandiro anoita mabhengi edu because macommercial bank ngaange achishanda akaziaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa nekuti kana mareserve kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita shoma mabhengi haakwanisi kutengeredza mari yekuti isusu kana chida kuvaka dzimba chida kuekisida dzimba chida kutenga moti haya peke chida kuvhura zvikwereti zvembatya tinge chitotora mari tikuti isusu ngavakwidzirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tichinokwanisa kutora mari isu mumabhengi edu macommercial bank
kana makatasa basa riri kuitwa navamangudla munogutsikana nezvavari kuita here
ava vatingati pane basa ravanoita nokuti chiri kuti chokutanga ndechekuti hurumende yezanup f yakanyanya kudzika midzi muinstitution yereserve bank saka kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo and chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maus dollar haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence nokuti havana yanonotsainorage havakwanisi kuprinta mari saka ndo zvinoita kuti titi isusu basa rava manyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti itore zvikwereti nemaus dollars harisi basa kwaro ndo pavari kutadza and havazvikwanise kusvikira zanup f yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega.